tine dambudziko rakakura panhau iyoyi nekuti manzwisisiro angu andakaita minista vachitaura zvinhu izvozvo vanotye vachitarisa kuti madzishe masabhuku nemasadunhu vane inonzi community service yavanofanirwa kunge vachiita mucommunity mavo asi zvinozoitika manje ndezvokuti isisu kana taapapo tinenge taakutarisa kuti ini ndinowaneiwo ipapo chinove ndo chinhu chinonetsa kuti vanhu vachinzwisise kuti kana vagere munharaunda chavanofanirwa kubatsira nacho kucommunity chii saka zvenge zvaitika ndezvokuti madzishe vanga vapuhwa danho rekuti vaone kuti community vanoibatsira sei vachibatsirana pamwe chete nemasabhuku nekuti ndo vanogara nevabereki avo vanokwanisa kunotaura kuchikoro kuti mubereki uyu anokurasikirwa nezvakati haakwanise kubhadhara mubereki uyu anokwanisa kubhadhara ane zvakati
imiwo mudunhu menyu muri kujekesa here kune masadunhu masabhuku nevamwe pane danho iro ramuri kutaura iro
tambotaura nevamwe tichitaura zvakare nemakomiti ekuchikoro kuti aiwaka tikadaro izvozvo taomesera munhu tadii kutsvaga mabasa anorongwa nekomiti kuti gavaite mabasa akati anoenderana nemari yavo chakatangana nebudiriro yechikoro
saka vabereki vari kuzvitambirawo sei
pachikoro chiri padhuze chatakwanisa kuti tiite hatisati tawana dambudziko nekuti ezvinezvi pane kamugwagwa kavakatogadzira katakati dunhurai muite zvakadaro zvinoenderana nebudiriro yechikoro nekuti unoona kuti apa panga pasina mugwagwa wange wafushirika
imiwo saishe zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe
ndaiti inini komiti yakasarudzwa pachikoro yakasarudzwa nevanhu vanhu ngavataurire komiti yavo zvavanokwanisa kuda kuti vaite iyo komiti yachowo ngaivewo komiti inotarisa kuti vanhu ava vatiri kudaro vanhu vakamira sei vachiburikidza kushanda pamwe chete nemasabhuku nemadzishe kuti vanhu ava kana vanzi svondo rineiri kana mwedzi unoyu muri kuenda kunokanya zvidhinha kuchikoro oonekwa munhu iyeye achibuda achienda zvechokwadi nekuti tinoita dambudziko rekuti munhu anonzi ngaaende kunokanya zvidhinha iye achaenda kunokanya chidhinha iyeye hunhubu hatisingatarisire kuti vanhu vanofanirwa kunge vachiita zvakavafanana naizvozvo
tinosangana nevamwe vabereki ishechota vanenge vaine hunhubu hamuri kuramba ihwohwo
kana waita hunhubu tichadii nekuti watoramba kubatsirwa danho ratiri kutsvaga rekutanga nderekuti tobatsirana sei kuti mwana aende kuchikoro asi kana waita nhubu vanhu havasisina zvokuita kana pakatoitwa zvacho chiketura ichocho kana chii ndokunge aine chaainacho dambudziko ringazoverewo yaasina nekuti kunyange dai akanosevha 3 months idzodzo zvinozodzorera chii.